Ini ndini Marvelous mhlanga nyahuye ndichiti hei no misori na uzeduza nasi chipiri ndira 31/2017. Mapatwe MDCT ne Zano PF oyambira nengo dzawo dzato manyira mberi dzichitsvagarutsigiro mapato aya asati aparura chirongwa chekutsvagarutsigiro. Sangano reNational AIDS Council rinoita chirongwa chekuvheneka ropa kana riine hutachiwana weHIV AIDS munguva dzemanheru sezvo vanhu vari kuswera vari mumabasa muswere wose wezuva. Vana vechikoro kumashonaland west vanoti hurumende inofanirwa kubhadhara varayiridzi nenguva kuitira kuti vaite basa nemazvo. Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection tiri kutarisa urongwa hwekunyoresa kuitira kuti vanhu vazovhota muna 2018. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuti farira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari dzitifarire.